Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 22 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti chirongwa cheCommand Agriculture hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu. Hurumende yazivisa kuti vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku were vachatorerwa prazi ravo. Dare re Senate nasi riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI nasi raburitsa ongororo ya rakaita pachirongwa cheCommand Agriculture inoratidza kuti chirongwa ichi hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu nekuda kwekuti paishandiswa zvematongerwo enyika uye kuti chaitungamirwa nemauto ayo anoita zvinhu zvavo pasina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavakaita zviri mugwaro rakanzi Command Agriculture, Post Mugabe Authoritarian Consolidation, mukuru weZDI Dr. Pesai Ruhanyavati, donzvo rechirongwa ichi raive rekuti nyika iwane chikafu chakakwana, asi izvi handizvo zviri kuitika. VaRuhanyavati kunyange hazvo hurumende ichiti chirongwa ichi chakabudirira, zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti gohwo riri kutodzikira kubva pakatanga chirongwa ichi. Mumwaka wa2016-2017 uwandu hwechibage chakakohwa munyika hwakadzikira nezvikamu 26 kubva muzana kana zvichienzaniswa nechibage chakange chawanikwa mumwaka wapfuura. Ongororo yeZDI inoratidzawo kuti kunyange hazvo hurumende yaiwedzera mari yaishandiswa pachirongwa ichi, uwandu hwevanhu vaida rubatsiro hwaitoramba huchikwira, uyewo uwandu hwechibage chaiendeswa kuGrain Marketing Board wadzikira zvakanyanya. Mumwaka wa2016 na2017 GMB yakawana miriyoni nemazana maviri ezviuru zvematanho echibage. Muna 2017-2018 ikawana miriyoni nezana rezviuru zvematanho echibage. Muna 2018-2019 ikawana matani mazana maviri ezviuru nemazana maviri echibage. Dr. Ruhanyavati, zvabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti kunyange hazvo mvura isinawo kunaya zvakanaka, Marie Command Agriculture haina kushandiswa zvakanaka, ndo saka nyika iyi nenzara.
Maria haisi kushandiswa nemazvo, haisi kushandiswa kuita zvayakanzi itwe, iri kushandiswa zvinhu zvirizvo. Plus vanhu vanonzi vaite Command Agriculture nenyaya kuti Command Agriculture inenge ine mauto mukati, kuti vanhu vanotosupervisa program vanhu vekuMinistry of Defence, vanhu havakwanisi kutaurira maofficials aya kuti isisu munzvimbo yedu yeu yatinayo kuno kuzaka kana kuti kuno kucholocho tinoda zvakati 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 kuti tikwanise kuita production inobatsira sinhu futi dzedu. Vanongouya ungonzi vongopuwa mbeu, pamwe mbeu yachoni kune kusina irrigation, haikwanisiki kuti vaishandise kuita production, inopedzera yatengeswa kana kuti yatoitwa zvisizvo zvisingaenderani nekuti ishandiswe for Command Agriculture.
Vatiwo zvikamu 11 kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa paongororo iyi zvakataura kuti hazvifari nemutengo wechibage weGMB, uye chirongwa ichi chiri kutadza kuti varimi vaendese chibage kuGMB. Ongororo iyi inoti nekuda kwaizvozvo zvikamu makumana nezvishanu kubva muzana zvevanhu zviuru makumi mashanu vakawana mbeu nerumwe rubatsiro muna 2016-2017 pasi pechirongwa ichi havasati vadzorera mari yechikwereti ichi kuhurumende. Varuhanya vatiwo zvakabuda pachena muongororo yavo kuti vanhu vazhinji vari kuwana rubatsiro pachirongwa ichi havakodzeri, uye muchirongwa ichi mune zvematongerwo enyika zviri kupinzwa mukati zvichigumisira zvapa kuti pasave negoo rakanaka. ZDI inoti Command Agriculture chirongwa chakanaka chinogona kubatsira nyika kana chikaitwa zvakajeka pachipiwa varimi vanokodzera rubatsiro rwekurimisa.
Tinoda kuti Command Agriculture kana kuti programu iyi isava nechokuita nemauto, itwe nemacivilians anoshanda muhurumende kana kuti kuministry of agriculture ichisupervisewa neministry of finance vanoona kuti mari dzinoshandiswa sei. Asi izvi tinoda kuti itwe audit yakachena kuti ndiani anoishandisa, yabatsira nyika chii, magaps aripo angaitwa kuti tive nefood security munyika medu ndeapi. The command aspect of it hatide zvekomandi ndezvokuarmy. Iyi haifani kunge iri komandi, hatidi zvekomandi agriculture. Tinoda open agriculture iri pachena inobudisa zviga zvekuti munyika tisapema kana nguva yenzara yaitika.
Mumwe murayiridzi wepachino University of Technology Dr. Ted Mungwari vatiwo gwaro rezDI rinobudisa pachena kuti Command Agriculture iri kutadza kuzadzikisa zviga zvayo, uye dambudziko iri rinofanira kugadziriswa kuitira kuti nyika isarasikirwe nemari yekunze pakutenga chibage.
Chinoratidza kuti Command Agriculture haisi kubudisa zvayakagadzirirwa kuti tiwane chibage munyika munomu. Chiri kutodzikira panzvimbo yekuti chiwedzere. Saka ripoti iri kubudisa pachena kuti Command Agriculture haisi kuunza zvakatarisirwa nenyika kuti ibatsire nyika vanhu varegere kufane nzara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekurima vaParents Shiri kanawo kukambani yeSakunda iyo inofambisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti vanoti kudii neongororo yeZDI. Asi hurumende yakabvuma kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka, uye gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatozivisa kuti kutanga mwaka uno vese vanoda kupinda muchirongwa ichi vave kuzonyorera kumabhanga akaita seCBZ, Stanbic, Agribank nemamwe kuitira kuti vapiwe zvikwereti zvekurimisa. Mumwaka wapfuura Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo yaibhadhara makambani aipa varimi mbeu fertilizer nezvimwe. Komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mari pachirongwa cheCommand Agriculture mushure mekunge mahofisa Auditor General ataura kuti madhora anodarika mabhiriyoni mapfumbamwe akashandiswa zvisina mvumo yeparamende pachirongwa ichi. Komiti iyi inotungamirirwa navatendai Bitwe MDC iri kubvunzurudza makambani ese ane chekuita neCommand Agriculture kusanganisira kambani yeSakunda iyo inonzi ndiyo yakaita basa rakawanda pachirongwa ichi. Donzvo reongoro yeZDI raive rekuongorora kuti chirongwa cheCommand Agriculture chiri kubatsira nyika sei, chinofambiswa sei, uye kuti veruzhinji nevarimi vanochionawo sei. Vanhu mazana maviri kubva kumashonaland east, Matabeleland north, Vulawayo, Matabeleland south, Harare, Mashonaland Central neMashonaland West ndivo vakabvunzurudzwa muongororo iyi. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa, uye vanhu mamiriyoni masere vari kuda rubatsiro rwechikafu kusvika nyika yaita goo rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dare reSenate nhasi riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakashandisa masimba avo zviri kunze kwemitemo apo vakaedza kuda kusapa mari yekutenga zvombo yainge yapiwa nyika yeUkraine iyo iri kunetsana nevakaipandukira vachitsigirwa neRussia. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iyi iende kuUkraine, vachinzi vaida kuti vamanikidze vatungamiri venyika yeUkraine kuti vaongorore uori hwavanoti hwakaitwa naHunter Biden, mwanakomana wevaive mutungamiri wevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump vari kupomirwa zvakare mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomirwa idzi. Nezuro kusvika mangwanani anhasi, maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu achiedza kuti vedare reSenate vadaidze zvapupu uye kupiwa magwaro avanoti anobatsira mukuburitsa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato remaRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats aine nhengo makumi mana nemanomwe mudare reSenate. Kutanga nhasi kusvika nemusi wechishanu vari kuchichisa nyaya iyi vakamirira maDemocrats vachange vachipa zvikonzero zvavo zvekuti sei vaTrump vachifanira kusiya basa nemhosva dzavari kupomerwa dzekutyora bumbiro remutemo idzi. Magweta avaTrump ari kutarisirwawo kutanga kupa divi ravo rekuti sei vari kuti vaTrump havana mhosva kutanga nemusi wemugovera kwemazuva matatu anotevera. Tabata mutedzeri wasachigaro MDC muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo avo vari kuteererawo nyaya iyi kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kuplaya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya ngo chavari kurambira mawitness nemadocuments ndochiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwe enyika. Izvi handi zvinhu zvamanga kamusi, izvi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndoo zvinoitika?
Ano tinotarisira kuti zvinogona kunge zvirizvo zvinoitika inyaya dzepolitics, yes. But tinenge tichida kuti zvinhu zvive netransparency, chokwadi chingobuda pachena. Dai vakavangabvuma havo kuti chi mawitness adeedzwa kutrial yacho yeimpeachment, madocuments ari kukumbirwa ne maDemocrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, mavideo evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, chokwadi chobuda pachena ndone chakashata.
Asiwo ivoka vemaRepublicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi reHouse of Representatives vasati vauya kumatare nekudaro vaakupedza nguva yeSenate.
Izvi ndo zvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga. MaHouse of Representatives vakaisa maapplication avo nemasubmission avo vachida kuti evidence ibuditswe, asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda. Ivo vakati ono will go with the evidence yatinayo, ende zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kupera during the evidence dzekuHouse of Representatives. Vakaisa maapplications, vakatumira masubmission but all were ignored. It's on record.
Alright, maita pane zviri kuitika izvi, pane zvingadzidzwa here neZimbabwe?
Ya, zviripo zvinodzidzwa neZimbabwe zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu, kuti mamembers of parliament ekuZimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo, asi kana the minority yaita kana motion yayo, tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku. Kwakada kuti kuitwe motion yekudisappear kwaitai Dzamara, nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazivikanwa.
Avo vanga vari mutedzeri wasachigaro MDC muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunare kuOhio. VaTrump vari kutarisirwa kudzoka munyika nhasi kubva kumusangano weWorld Economic Forum wanga uchiitirwa kuDavos, Switzerland, uye vanoti padandemutande ravo reTwitter maDemocrats ari kuda kuvazodza mafuta enguruve yavasina kudya. Munhoroondo yeAmerica, vatungamiri vaviri chete ndivo vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vaTrump vakaendeswa kudare reSenate, uye vanoti vaAndrew Johnson muna 1868 uye vaBill Clinton muna 1998. Asi vaviri ava vakachenurwa nedare. VaRichard Nixon vakapomerwawo mhosva dzakadai muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nematatu nechidimbu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekutambira mari inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica sechioko mhomwe uye kushandisa mari yehurumende zvisiri izvo. VaHongwei vabvuma mhosva dzavari kupomerwa. Mumwe muto wemusouth Korea wekutanga kuva munhu ane nhengo dzose dzemunhurume nemunhukadzi ari kupika kuti achaendesa bazi remauto kumatare zvitevera kudzingwa kwaaitwa basa zvitevera kuvhiwa kwaakaitwa kuti ave nenhengo dzemunhurume chete iye achinzi munhukadzi. Komiti yakazvimirira yemumiema yakaumbwa nehurumende yenyika iyi yapedza ongororo yayo inoratidza kuti masoja nemapurisa akapara mhosva dzehondo apo vakarwisa vanhu verudzi rwechiRohingya Muslims. Rimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri kugara pamwe nekushanda muSouth Africa, reZimbabwe Community in South Africa, rinoti riri kushushikana zvikuru nekuwanda kwenyaya dzekubirwa kwevanhu, kubayiwa nemapanga, kubinywa pamwe nekupondwa kwevanhu mumisha inogara veruzhinji muJohannesburg nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano iri rinoti mhosva idzi dziri kunyanya kuparwa mumisha yeHillbrow, Berea neYeovil, uko kunogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kune zvimwewo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Mutauriri wesangano iri vaBonghani Mkwananzi vanoti vave kuronga kusangana nemapurisa kuti vasvitse nyunyuto iyi uye kuti vakurudzire mapurisa kuti atore matanho akasimba pamusoro pedambudziko iri. VaMkwananzi vanoti vakawanda vari kubirwa vanotoziva vamwe vevanhu vari kupara mhosva idzi kuburikidza nemitauro yavo. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvagara zvichipomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mhosva yekuwedzera kuparwa kwedzimhosva uye nyaya yekutengesa zvinodhaka pamwe nechipfambi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMkwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kugadzirisa kuti tiite crime summit paFebruary papo around this week because vanhu vari kuchema crime iri kuitika paJoburg area zvikuru kuBeria. Vanhu vari kuchema pasopa ipapo, vanhu vari kubatwa inkunzi yesindeve, vari kubatwa vanhu, vari kutorerwa zvinhu zvavo, mafoni nemabhegi avo, vari kubayiwa nemapanga, vanhu vakuvara, vamwe vatofa.
Tiri kuona kuti sangano renyu riri kufunga kuti vari kupara mhosva idzi zvizvarwa zveZimbabwe. Makaziwa sei kuti vari kupara mhosva idzi vana vekuZimbabwe?
Vanhu vanogara kuBeria vakawanda vacho vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vabatiwa vanotiudza kuti vanhu ava vanotaura rurimi rwedu sekuZimbabwe. Saka zvinooneka kuti tine vanhu vanoripota personal encounters right? Therefore vari kunzwa kuti avo vanhu vari kutibata ndivanhu vekwedu. So tichazviziva from horse's mouth chaiwo kuti munhu abatiwa atiudze kuti ini ndabatwa ini, vanhu vandibata ndivanhu vekumusha.
Imi makamboedzawo here sesangano kugara pasi nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu imomo muJohannesburg kuti mumbokurukurawo nyaya yematambudziko iwaya ekuparwa kwemhosva?
Iko zvino tandatisati taita like formal engagement, asi ndosaka tichifunga kuti paFebruary tiite crime summit paticho chichakumbira vanhu vauye tigotaurisana panyaya iyoyo yekupatwa kwamaZimbabwe. Because problem yatinayo ndeyekuti vanhu vari kuripota macrimes aya pamapolice station, mapurisa iwo anoenda paDzimba dzevanhu nikato kudila necrime but vanoenda kunosungira vanhu mapepa but isusu tare kuti okay kana crime achiparirwa nemaZimbabwe then we must address vanhu vekuZimbabwe kuti uyai tisanganise brains vedu tione kuti tingaita sei nevanhu vashomai avari kutipa zita rakashata sevanhu vekuZimbabwe.
Matambudziko apiwo mamwe amuri kuwanawo ari kukonzerwa nevana veZimbabwe?
Hakusi kujobheri chete. MaSouth African ari kuchema kuti maZimbabwe is macriminal because pane this generality where crime iri kuparirwa nemaZimbabwe. Ati mashoma maZimbabwe ari kuita izvi. MaZimbabwe South Africa akawandi. But then ava vashoma vari kuita crime iwayo kupata vanhu kuita marobhari, kuita mabhekiari, kuita fraudi, kuita zvinhu zvisina kubvumirika pamutemo.
Avo vanga vari mutariri wesangano reZimbabwe Community in South Africa vabongani mukwananzi vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutera Marimond ndiri kumadziwa kugora. Kunozviri kungorwadza hapana chakanaka.
Saka ikoko kwamuri muri kurarama sei zuva nezuva?
Zuva nezuva handisimbenyatsozive community nekuti zvangu inini nditori womurayiridzi pachikoro chiri muarea.
Aiwa zvatonaka kuti muri murayiridzi. Kwakamira sei? Muri kuenda here kunodzidzisa vana? Nekuti takaona vana vekunjube uko vachiratidzira ivo vachiti vanga vasiri kufara nekuti varayiridzi havasi kuuya kuzodzidzisa. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Kwatiri kuno kwangu kunyanya zvikwere zvakapotevedza uri kutoona kuti shuwa hapana kana chiri kuitika. Asi isusu sepatiri zvedu tiri kungoenda pane pambo kunopedzera wazongoitawo rudo nevana wakunzwawo tipi. Asi vochiona kuti tirikushandira hako pinani. Hakubasa tiri kuenda zvedu. Asi nekuchingoenda kuchirwadziwa pane pasina zvekuita.
Ko, panyaya dzechikafu nezvimwewo zviri kuwanikwa here?
Ya, upfa usi tuwanika zvekuti tuwanikwa sei kutobuda kutoenda kutauni kubhindura chaiko apo iti $20 kubva kuno kuenda kubhindura. Izvi inongo unotowana sei patikapedzera kutenga ka sakunewo chirwuri chachakamirawo kutauni vachiti 70 kesh 10 kg. Asi ukaenda kusupermarket unosvika kunzi hamuna kana tinenge tichita 120. Saka zvakatogoma vemucommunity chaivo chibage chavo havachatitendesa.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii semurayiridzi kudai makazvimirirei?
Ini ndakazvimirira hangu ka yaingeti mamejas aanenge achitora anenge achingeti maosperity maosperity ngaavi anobatsira munhu wese nekuti tiri kuona mamiriro achidaita ka pane mamwe masectors ekuti varingorirama vachingowana mari yeforeign currency vavarirorama zvakanaka asi tiri kuwana yedu yatinoti RTGs hapana kana kurarama katiri kuitaka.
Mutana Clive ari kuairport tarikungotarakiya vari kupuwa zvisingiwe nagarwe garwe rigai tarikungobuda pachena rangotaraka aiwa enda kuti kana tazvisadza zviririrega pachara hanti hari zvikwanisi.
Muri kutaura natatiwa manokora ari kuJohannesburg, South Africa.
Taurai tinzwi.
Saka pangomiro kunzwa kuna vachamisa vachamisa nemashoko avataurawo kuti mudialogue Grey Pollard havasi kukwanisa kuenda ikoko takagara tazviona hedu kuti mahumbwe nhau dzenhaurirano bedzaitwawo nekukasika vaedzawo kunotaura navamunangagwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mhuri yeZimbabwe ine chivimbo chakasimba chekuti chikwata chavo chemaWarriors chichabudirira mumakwikwi e2022 World Cup zvichitevera kubatanidzwa kwezvikwata kwakaitwa neveConfederation of African Football kuEgypt neZuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chakaiswa mugungano reGroup G iro rine zvikwata zvinoti Ethiopia, Ghana neSouth Africa. Gungano iro vateveri vemutambo uyu vanoti harina kunyanya kuoma semagungano anga achiiswa chikwata chavo makore apfuura. Vanotevera mutambo uyu vanoti Ghana ne South Africa hadzichatyisa sezvadzaita kare, uyezve Ethiopia haisati yasvika pakundengendesa zvekuti vanoti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka Zimbabwe ndiyo inobudirira kubva mugungano iri. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakundwa mushinga vanoti vachitarisa ivo kuti Zimbabwe yakamborova Ghana neSouth Africa, Maurias anokwanisa kukunda mugungano iri.
Ghana takairwa kakawanda even kuAfrica Cup of Nations. Saka there's the best chance yekuti tokwana qualified and tiri kupinda because Ethiopia hatiziye kuti inotamba sei, but at home tregura weizika. Then South Africa kuno kutovajika.
Muteveri weCapes United va Philip Regede vanoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mwando mugadziriro yayo kuti ibudirire.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira pagroup apa, mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon kuitira kuti tinge tichibudirira, because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare ndione tichibudirira.
Chikwata chimwe chete kubva mugroup J ndicho chinoenda munharaunda yegugumisira, umo muchabuda chikwata chichaenda kukata. Asi mumwe muteveri wenhabvu muzvare Fatima Mushayabasa vanoyambirawo Maurias kuti akasaita gadziriro yakasimba anowira pasi.
Patotosunga dzisimba tikada kuona gurupu iri kunge rakapfa vakai, tikasanyatsogadzira ndikuona kana Ethiopia chaicha inogonangotirova.
Vamushinga vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mitambo yayo yepamusha sezvo nhoroondo yenhabvu muAfrica inoratidza iyo kuti zvikwata zvinokunda zvine mutsindo pamusha ndizvo zvinowanzobudirira kuenderera mberi.
Tiri kupinda chega, tingangohwina mahome games edu tokwalify.
Asi vezifa vanofanira kudoma murairidzi weMaurias nechimbi chimbi sezvo Zimbabwe yese yakamirira kunzwa kuti ndiani achange ari panyanga apo Maurias achakwikwidza muWorld Cup pamwe neAfrica Cup of Nations. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti ZIFA inofanira kupa basa kuna Joy Antipas sezvo ave nekunzwanana kwakasimba nevatambi zvichitevera kurairidza kwaakaita chikwata ichi gore rapera.
Akatanga nekampeni yake zvakanaka, dai vatombomupa mukana aita sei apedze magemu akaya kuzotsvaka umwe kochi, but magemu ake mamwe akadhirowesa mamwe akahwina, saka anoratidza kuti anogona basa rake, dai vamusiya apedza kampeni yake.
Mitambo yenzira yekuenda ku-2022 World Cup iyi iri kutanga muna gumi guru, kuchangopera mitambo ye-2021 Africa Cup of Nations muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuSouth Africa, uko kunonzi kuri kuparwa mhosva dzakawanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti
002-468-0318. Inne makumbo manna yori manda wayo, manya mbiri mombe ya samanyika, inne makumbo manna yori manda wayo. Satsai nai yeni samanyika wakakuta, dai mampa omamba hampira nyatane.
Sezo nguwa hidi apera rigaitimbo tarisa misore na uzwa kare. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti chirongwa cheCommand Agriculture hachina kubudirira padonzo racho rekuwanisa nyika chikafu. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi nhasi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zvisizvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.